vabhuresi mberi vakapava chedza kuisa pombi yekukweva mvura panzvimbo yakadzirikirwa vanhu vanofungidzirwa kuti vari pakati pemakumi matatu nemakumi manomwe. Mumwe aishanda navabere vamunashe kana vasvika vanoti vabere vakatonherwa nedombo vachibva vadonhera mumugodhi.
Ndainoisa pambumu kana yakumusoro kwemugirini isi singachakwanisa kutikukewa ndainoidzikisa dzisa dzakava kumanhia takunisa palevhu yakadzika takapinda pasi munokomana nezoeri ndobva akalaita asinyatsa kuvheneka zvakanaka saka madima risiyeta patinonyatsa kuti tinyatsokuona patinoisa pambu patakadzika tinoisa pambu yapasi pane hefa rakadonha kubva mudenga paradzoka kuno rakarowa wele achibva anowira mugodhi ndobvasira ipapo.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi kana kuti Civil Protection Unit munyika vaJonathan Ngomo vanoti sezvo mutemo uchibvumira vanhuwo zvavo kubatsira panenge paitika njodzi, hurumende inosungirwa kubatsirawo pakuvigwa kwavabere.
Mukatarisa mutemo wedu weCivil Protection Act Section 41 unobvumidza kuti mavhorontiya anga aripo vachibetsera aitsa vanhuwo zvayazotiwana sekuziva kwangu kana munhu anga ari vhorontiya temo unoti tinofanira kumubatsira kana asangana nenjodzi yekukuvara kana yekurasikirwa noupenyu.
Patabvunza kuti vave pachinhano chipi mukuedza kufukunura vanhu vakadzirikirwa nemugodhi, vangomo vati pari zvino vachiri kurwisana nekukweva mvura sezvo mugodhi uyu wanga wave nenguva yakareba usingashande.
Tarisa mashafu aishandiswa nerain mine kubva payakatanga akadzika zvikuru, saka nemvurawo yanga irimo semugodhi wanga usingasenzi kwenguva yakawanda. Mvura yakawanda, saka bishi riri kuitwa pari zvino kuedza kuburitsa mvura yese kuti vanhu vaone kuti vangabatsira vanhu vari pasi sei, asi hatineti.
Amai Senzeni Nyengeta vanoti mwana wavo vatichaona Nyengeta mumwe wevanhu vakadzirikirwa nemugodhi.
Ndine kuti akange ari nawo wacho vakanga vasara vakabata bhutsu dzake yachiteke, ndinoona kuti vamwe vapedze reshifti ndipindewo, ndivo vakauya kumba vachindiudza. Uyu munhu ari mukati mwana vangu, nezvaka vana vangu vakawanda, saka handiyega anga asara pavana vese.
Mumwe wavechidiki mubhindura vanyasha moyana vanoti dambudziko iri raratidza kuti hurumende haina kugadzirira matambudziko akadai sezvinotarisirwa.
Saka hurumende inofanira kuisa kuva nemari yainoita aside yekubatsira kana tichinge taona madisasters akadai swaya. Saka chitemo changu kuhurumende inofanira kuva iri national disaster. Onei manhamba asi ari kutaura nezvavo.
Asi vangoma vanoti hurumende yega haingazvikwanise, vachiti vemakambani akazvimirira vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete nehurumende kugadzirisa matambudziko anowira vanhu vasingafungire.
Ende zvinotipa chidzidzo chikuru kuti hurumende neprivate sector vanofanira kuramba vakabatana, zvikurukuru kana tichiita nyaya dzenjodzi dzakadai. Hakuna munhu anofanira kuti izvi ndozvigona ndega, saka tinonzwa kudziirwa kana tichibetserwa.
Amai Nyengeta vanoti nhamo yekushaya basa ndiyo yaurayisa mwana wavo zvisinei kuti anga akadzidza.
Akatodzidza kutosvika akaenda kuyunivhesiti asi akashayiwa basa rekuita kuti araramise mhuri yake, sezvo anga aroora. Ini handaikwanisa kumuchengeta nemunhu wangu ashandiri.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wesangano rinoona nezvekucherwa kwezvicherwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu. VaMaguhu vanoti vanhu vari kuchera goridhe havana unyanzvi hunotarisirwa, izvo zvave kuita kuti vakawanda vafire mumigodhi.
Mamai ivavo aakutorwa vari kugadzirawo makambani avo emuno, vaakuti isusu ndisu taakushanda neredwing mind. Vanhu ivavo vanenge vasina unyanzvi hwekuchera goridhe, asi vanhu vari kuona mukana wekuti kubva kwaita kambani iyi kana kuti kusashanda kuri kuita kambani iyi kunondipawo mukana wekuti ndikwanise kuwana chiuviri. Saka tiri kuona kuti pasi apa paakupinda vanhu vasina unyanzvi hwekuchera goridhe.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru veRand Gold Mine sezvo nhare yavo yanga isiri kudavirwa kumahofisi avo ekuHarare. Kambani iya inama ofisi mubindura Gwaro le Zimbabwe Environmental Law Association kana kuti Zvela rakabuda munanyama huvu gorerino rinoti migodhi yakawanda yakavharwa nekuda kweupfumi hwenyika hwaondomoka nyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka pamwe nekukundikana basa kwevakuru vemakambani ehurumende anoona nezvezvicherwa. Zvela inoti nekuda kwekuvharwa kwemakambani vanhu vakawanda vave kuita basa rekuchera zvicherwa pamigodhi yakavharwa asi ine njodzi yekudhirika sezvo yagara kwenguva yakareba isingashande. Masvodo maviri apfuura vamwe vanhu gumi vakadhirikirwa nemugodhi papremier estate pedyo nemutare. Gore rapera vanhu vanosvika makumi mana vanofungidzirwa kuti vakadhirikirwa nemugodhi paEldorado pedyo nechinoi. Ndakamira Studio 7 mubindura ndini Nunurai Jena.